Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 23/2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Urongwa hwegore rino hweZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF watanga muBulawayo nhasi. Gadziriro dzekutsvaga rutsigiro hwevachakwikwidza kuCongress huru yeMDC dzotarisirwa kutanga chero nguva. Nyanzvi nyadzi zveupfumi dzozeya dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Urongwa hwegore rino hweZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF watanga nhasi muBulawayo paine makambani nevamwe vari kuratidzira zvigadzirwa zvavo zvakasiyana siyana vakawanda kupfuura gore rapera. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Makambani nemabhizimisi akasiyana siyana kusanganisira zvikoro zvedzidzo yepamusoro zvinosvika mazana mashanu nemakumi matatu nezviviri zviri kuratidza zvigadzirwa pagungano rezeraITF iro ratanga nhasi muBulawayo. Uwandu hwemakambani ariko gore rino hwakakura kudarika gore rapera sezvo gore rapera kwaive nemabhizimisi mazana mana nemakumi mapfumbamwe nerimwe akaratidza zvigadzirwa zvavo. Kambani yeProchem iyo inogadzira mafuta ekuzora pamwe nemishonga yekugeza ndiro nekuchenesa mumba ndeimwe yemakambani ari kuratidza zvaanogadzira pagungano regore rino. Mukuru wezvigadzirwa mukambani iyi muzvare Clara Martina vaudza Studio 7 kuti vaive nemakore akawanda vachiuya kuZITF. Muzvare Martina vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi kambani yavo iri kuita zviri nani vachitiwo kuuya kuZITF kunobatsira kuti kambani yavo iwane mikana yakawanda yekwekutengesera zvigadzirwa zvayo.
ZITF chatinoifarira inzvimbo yekuti tinointeracta nemamwe kubva kumasupplier ema raw materials through kunosvika pane macustomers naiwo maconsumer. Kana nichiti maconsumer ndirikureva ivo vari kudzimba ndo maconsumer edu, macustomer edu ndo mashops vanotora product yedu vozoenda vonotengesa kumaconsumer. Saka ku ZITF manje vese vanhu varipo.
Kambani nechikoro chinodzidzisa vanhu zvekutenga nekutengesa mari dzenyika dzakasiyana siyana Forex Trading School iri kuratidzawo mabasa ayo kuZITF. Mumwe wevadzidzisi vepaForex Trading School icho chine muzinda muBulawayo Valuis Ngobo vanoti vanoona kuita zvekutenga nekutengesa mari paInternet zviri pamutemo chiri chimwe chinhu chinogona kubatsira kumutsurudza upfumi hwenyika.
This is our first year tichiexhibita. Taona izvi zvichikosha nekuti currently munyika tine high unemployment rate. Saka ne forex trading munhu wese anogona kutrader akudikani any academic qualifications professionals and vanhu vasina qualification vese vanogona kutrader. Saka this is good because vanhu vakawanda vana mabasa but we've got access to internet almost everywhere and almost munhu wese ane smartphone. What we're saying is shandisa smartphone yako kuita a bit of profit over and above zvaunoita.
Nyika yeBelarus iyo yakashanyirwa nemutungamiri wenyika Emerson Mnangagwa mwedzi mishoma yapfuura iri kuratidzira kekutanga paZITF uye pane makambani ekunyika iyi anogadzira zvakasiyana siyana kusanganisira matarakita nemichina mikuru inoshandiswa pakugadzira migwagwa kana kuita zvezvicherwa. mumiriri weMinsk Tractors inova kambani yehurumende yeBelarus vaAndrei Gerasimenko vati kambani yavo yakatoita chibvumirano nehurumende yeZimbabwe uye vanotarisira kuti vachakwanisa kutengesera dzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica uko vati vange vasati vanyatsopinda. Zvichitevera rwendo rwavamunangagwa kuBelarus, hurumende yakaudza vatori venhau kuti hurumende yeBelarus yakanga yavimbisa kubatsira Zimbabwe nemabhazi mazana mashanu. Asi hapana kujekeswa kuti mabhazi aya aive emahara here kana kuti kwete. Mukuru wemuzinda wenyika yeEthiopia, Bagolija Kora, vati kudyidzana pakati penyika yavo neZimbabwe kune nhoroondo yakareba, asi vati hukama uhu hauna kukura munyaya dzekutengeserana, vachiti vanoimba kuti kuvepo kwavo paZITF kuchabatsira kugadzirisa izvi.
In trade and economic sector, when we compare
kana takatarisa ukama uri pakati penyika dzedu mbiri, tinoona kuti kutengeserana kana kudyidzana mune zveupfumi kwakaderera zvikuru. Saka chinangwa chedu chekuve pano kuedza kuti tisimudzire kudyidzana uku kuti kusvike pamatano epamusoro-soro.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru weAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland vaReginald Shoko vati kuwanda kwemakambani ari kuratidza zvinhu zvavo gore rino hazvirevi kuti zvinhu zvave kunaka munyaya dzezveupfumi, asi kuti vemakambani vari kutsvaga mikana yekuwana vanotenga zvinhu zvavanogadzira sezvo gungano iri richipa mukana wakadaro. ZITF yegore rino ndeyechimakumi matanhatu kubva zvakatanga gungano iri mugore ra1959 uye ine dingindira rekuti promoting industrial growth through trade and investment. Pane zvirongwa zvakawanda zvichaitwa parutivi rwegungano iri kusanganisira musangano weInternational Business and Investment Conference uchaitwa mangwana apo mutevedzeri wemutungamiri wenyika retired General Constantino Chiwenga vachange vari munyarikani. ZITF yegore rino ichavhurwa zviri pamutemo nemusi wechishanu nemutungamiri wenyika yeUganda vayoweri Museveni. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rinoti richabvumidza nhengo dzaro dzichakwikwidza pazvigaro zvakasiyana-siyana kuti dzishambadzire dzichitsvaga rutsigiro munguva pfupi iri kutevera pamberi peKongresi huru yekusarudza utungamiri hutsva mwedzi unouya. Matunhu gumi nemaviri akatosarudza vanhu vaanoda kuti vakwikwidze kuKongresi uye kwasara dunhu rimwe chete rekuSouth Africa iro richaita sarudzo dzaro munguva pfupi inotevera. VaChamisa vakasarudzwa nematunhu ese uye vari voga kuti varambe vari panyanga. Vachakwikwidza pazvigaro zvitatu zvekuva vateedzeri vavaChamisa vanosanganisira vaWashman Ncube, vaTendai Biti, vaMorgan Komichi, amai Lilian Timbios navaElias Mudzuri. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutauriri weMDC vaJacob Mafume avo vachakwikwidza pachigaro chemutauriri webato kuti tinzwe zviri kuitika.
Iko zvino maprovinsi 12 ndo anominata. Pari zvino President Nelson Chamisa vanominatwa vari vega paupresident. Pavhausi president ndo pane bata murefu bata mupfupi. Pakaita vakawanda vari kudavo kuita vatevedzeri vavaChamisa. Uyezve constitution yedu inotipa mvumo yekutsvaga mavice president matatu. Saka ipapo pari kupfekedzana varume nemadzimai akasimba emupati vari kuda kuita vatevedzeri vavaChamisa. Pana vanhu vakaita na Washman Ncube, Tendai Biti, Lilian Timbios, Lynette Kore, Tracy Mutsinhiri, Morgan Komichi, jinda zvakadaro daro. Tabva ipapo pane post yeo Secretary General, pana vaHwende navamuonzora vari kukakatana vari kuumburudzana zvakasimbarara ipapo. Kune madzimaivo ari kuda kuita chairperson akabvita kumano nevanoita deputy SG Mike Chinanzavana. Saka zviri kufamba tasara neprovinsi 1 reSouth Africa richingopedza tobva tapinda pachinhano chekuteera chekuti vanhu vafambe vachishambadza mazita avo, vachishambadza nepfungwa dzavo. Hazvizi zvemazita chete, ndezvepfungwa dzekuti vari kurongera pati kuti vachada kuitei nayo nenyika ichabhenefitei nayo. Tichange tichitarisira mapolisi nezvimwe zvakadaro kuti zvibude muhurukuro inenge ichiitika maelections.
Saka muri kuti vari kukwikwidza ava pachasvika nguva yekuti vachabvumidzwa kucampaigna?
Pachashika nguwa ya wacha kampeina, tiketa suku unganiza, atinige tichitiwa maprovisha koka. Makoka saa ndiye kuunganiza wana wachi kampeina pamwepo, kweta suku vinga na mudzinga usipu, wachipa na mazuhiti kana chocolate. Muna achange achita urapa chekerere, achita riza pungwa zake, wachita atama town hall meeting. Chiona kuti munu yupari kuda, hipo chaipo here, kana kuti, yangu arukungo zama zamao. Tinezimbo yukuti zishita tibetera, kutitibutise watunga miri, wanenge wane chinangwa ne party, wanenge wane chinangwa ne nyika, wachibudisa mapolisi avo, wachibudisa sawaru kurongera rushinji rwe Zimbabwe, saka paacha furwa, ende mungo no mungwe, acha mzi iye abume kunominatwa pa one post, ya acha buma kuitwa kutuwa na wazili, kutuwa anoda party chaepo chaepo, kutuwa kutuwa sabuti haru kukanda, rurezo asingo di choro chandabata kakanche uwe, nisha kada rodafu
saka Congress yego South Africa ichaitwa rini?
Congress ya South Africa tinerimbiso ya kuti ichange ya itwa by the 27th of April ininge ya itwa any date ipapa.
Jacob Mafume ndio mtauri wa MDC uye varukukiza kuti varambe vari pachigaru ichi. Vanga wachitaura na Ntunga Milinkomo we Studio 7 vari Parunare Muarare. Mukuru wesangano replatform for youth development va Clarice Maduku anoti varikufara zvikuru nemafambiro akaita munamato wakaitwa nembatanidzwa wemakereke akasiyana siyana emudunhu ravo wekunamatira vakawirwa nedambudziko redutu mpengo cyclone Idai. Musangano uyu wakaitirwa pachecheche business center kumanikaland nemusi wemugovera. Vamaduku vanoti sangano ravo parizvino riri kushanda nemamasangano akazvimirira mukuona kuti rubatsiro ruri kupiwa vakawirwa nedambudziko iri uye kuti riri kufambiswa nemazvo here uye ruri kusvika kwarunofanira kusvika here. Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vamaduku kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tiri kubatsirawo kuita yatinoti monitoring nekuti vanhu vakawandisa chaizvo chaizvo kubvira nekuchipinge nekuchimanimaniwo vari vanhu uye masangano akazvimirira ega vari kudetsera kuti dambudziko rireruke nezvinhu zvakawanda zvavanga vachiunza. Saka isusu seplatform for youth development tiri kubatsiridza vakaunza rubatsiro kuti tikwanise kuona kuti zvarakaunza izvi zviri kushandiswa here sekupihwa kwazvakaita.
Pane nhuna dzamukati dziri kubva here kune avo vamuri kushanda navo munzvimbo iyi nyanya kuchimanimani panyaya yerubatsiro rwavari kuwana?
Pari zvino zvinhu zvave nani tingati patata takatanga nyaya dzekuti rubatsiro ruchiuya vanhu vanga vane maonero akasiyana siyana kuti izvi vemapato akasiyana siyana vanga vane maitiro avanga vachiita angari kuda kuzvibatsirawo nezvinhu zvizvimwe vacho zvisiri zvavo asi nekuda kwekutaura kwataiitawo pamanhesenyuro pano nezvivhitivhiti zvakwana zvemashandiro edu zvakakwanisa kuti vamwe vaone kuti kana vakaita zvinhu zvisina kururama zvehori zvinokanganisa uye zvinhuizvo zvirikuva nevanhu. Saka tinoona kuti pane zvinhu zvakawanda zvabatsirika zvaimprova zvizhinji zvaakuunzwa nemasangano akazvimirira ega zvaakunyatsokusvika kuvanhu uyewo vazhinji vanga vasingakwanisi kutaura zviri kuvanetsa nekuti vaitya kuti vari kungobvunzwawo kana kushandiswa vakungotaura pachena zviri kuitika muupenyu hwavo zvizhinji zvatiri kurekoda tizozvishandisawo kuti vada rubatsiro rwerudzii sekuti panenge paakudiwa kuti vabatsirwe atingati psychosocial support yekuva rubatsiro runokwanisa kuvapodza kurwadziwa kwavari kuita nedambudziko ravakasangana naro.
Tiri kunzwa zvekuti pane munamato wamakabata munzvimbo iyi munamato wei uye zverini?
Tanga tine chirongwa chekuita commemoration belated commemoration yeindependence day tanga musi wa20 April takakwanisa kudaidza vemasvondo akasiyana siyana muchipinge vakasangana vachurch yeunited Church of Christ in Zimbabwe izvizvi tikakwanisa kuita minamato asi minamato takati tapedza kuitawo clean up campaign takambotenderera munzvimbo dzemachecheche tichiudza vanhu kuti kwaane inonzi climate change kuti zvakaitika iri dambudziko rakaitika iri idambudziko riri natural vanhu vakaramba vachitaura zvinhu zvemafungiro avo tsika nemagariro kana kuti akaroiwa kana kuti tisu tadambudziko izvo zviri zvinhu zviri kungoitikawo kwese kwese.
Avo vanga vari mukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku vachitaura naMavelous Mushanganya uye weStudio 7 vari Parunare kuChipinge.
The voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe dutu mpengo rinonzi rukoka ukasha waro mugungwa reIndian Ocean. Uye riri kutyirwa kuti rinogona kurova nyika dzinoti Comoros, Mozambique neTanzania svondo rino. Dutu mpengo iri riri kudzoka zvakare mushure memwedzi mumwe chete ravhiringidza nyika dzekuchamhembe kweAfrica. Dutu mpengo iri iro nyanzvi dzekuFrance dzinoona nezvemamiriro ekunze dziri kudaidza kuti Tropical Cyclone Kenneth riri chinhano chinosvika mazana maviri emakiromita kubva kuMadagascar. Mutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vabatana nezvizvarwa zvenyika yavo mukuvhota nhasi muurongwa hwechitatu hwekuvhota munyika iyi. Vanhu mamiriyoni zana nemakumi masere nemasere kubva mumatunhu gumi nematatu kusanganisira matunhu maviri ari pasi pehurumende vari kuvhota matunhu madiki zana negumi nemanomwe ayo ane vamiriri mudare reparamende.
Nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu munyika yave kupa kuti paite mutauro wakanyanya, vamwe vachiti hurumende yave kufanira kupindira asi vamwe vachiti chakachenjedza ndechakatanga sezvo hurumende yakambozviedza makore akare asi zvikakona nganga murapwa achida. Asi chii chaizvo chapa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba muru? Tabvunza mutungamiri wesangano revemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe.
Pachinhano chatiri zvinezvi zvevemabhizimisi zvekuvaomera zvakati kwirei nekuti tichiona takaintrodusa green interbank market yekuti wava uri musika wekuti vanhu vakwanise kuwana foreign currency. Asi zvatiri kuona manje ndezvekuti pamusika uyu hapasi kuwanika mabari nekuti vanotengesa vari kuti mabari rutengeswa nayo mari pamusika uyu iri pasi. Saka musika uchiri kuwanikwa mari ushasika bhizinesi ndo watinoti musika mutema uya, ende ukoko rete yacho iri kubva yaramba ichikwira. Zvinova izvo zviri kukonzera kuti vemabhizinesi ziva kudhurire paya patinozoti tada kunotenga futi maraw materials kana zvinhu zvatengwa.
Mashoko aya anotsinirwawo nemukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Nyaya yokutara mitengo ichiitwa nehurumende inonyatsoratidza kuti haishandi. Ndo zvakanyatsobuda pachena patakamboedza kuzviita makore apfuura. Saka pari zvino haashandi zvakare nokuti vemabhizinesi ndo anoziva kuti zvinhu zvavo zvakamira sei, zvinhu zvavari kuhodha, zvavari kushandisa mubhizinesi mavo zvakamira sei, zvinoita mari. Ndo vanofanira kutara mitengo kwete kuti hurumende itare mitengo.
Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaGilbert Muponda vanoti madiro aJorgina ari kuitika munyaya dzezvemitengo anoshamisa uye hurumende haifaniri kupeta maoko izvi zvichiitika. Vamuponda vati vemabhizimisi vave kuita mushandira pamwe usingatarisirwe panyaya yekukwidza mitengo.
Zvinoratidza kuti awa vanhu vapane kwavakasangana kunhimbe kana kupi kwakatosangana wakati aiwa ngatikwidzei, asi makambani akasiyana. Ndo yatinoti kateo pachirungu iyoyo yekuti kateo should be broken. Minisita anofanira kubuda achitaurawo kuti no arwadziwa nezvaitika ende ari kutora action. Saka minisita anofanira kutora action ende anofanira kubuda achiishowa statement iri strong kuti aiwa zvaitika apa hatina kuzvaapprova, because price yechinhu chakaita sechingwa it's a staple, chinhu chinodyiwa nemwana wese achienda kuchikoro. Saka price yacho haifanira kungokwira zvekuti mwana anokwanisa kupedzisira aenda kuchikoro asina kudya chingwa. Panofanira kuti minisita ipapo nehurumende ngavaratidze chido nevanhu, ngavabude vachiratidza kuti aiwa price iyo ngairivhese to what it was before, ende kana government ichibatsira kuti uiti iwanikete lower price hurumende inofanira kupindira ipapo.
Vaenderera mberi vachiti izvi vave kupa kuti zvinhu zviri kubva kunze kwenyika zvitotengeswa nemari iri pasi kudarika zviri kugadzirwa munyika.
Zvinwiwa zvirimo muno pane inotonzi live yako inobva kuTanzania nemwe inonzi inachida chikanga nechitaracho iri kubva kuZambia ndo ma drinks achipa ndo zvinwa zvachipa muno muHarare kunwa izvo zvino zvakachita dhora kana dhora 20 cents kana dhora 50 pazvino zvatodhurawo asi zvinwa zvirubva kuDar es Salaam which is 4000 kilometers away zvino zvirubva kuLusaka which is 500 kilometers away zvachipa kudarika ma drinks arikugadzira muGrenade side muno kana muWillowville muno saka ipapo ndo nemaheu amwe arikubva kuchi kunana Zambia ati kunwa muno muZimbabwe anenge akatochipa kudarika arikugadzirwa muno ndopa ndikuti kuti ngapatarisiswe iwo vana muzvina business muno vari kubatadza sei kuti munhu ari kuZambia angagadzira here mazoo kana drink kana maheu ototumira uya negonyeti odarika paborder obhadhira tijuti opinda muZimbabwe otomwiwa akachipa odarika iwo awagadzira muno ipapo hamusikona kuti vana muzvina business ino pane pavari kukanganisa here pavari kutadza kuona sesa
asi vajabangwe vanoti izvi handizvo zviri kuitika
mukatarisaka mapraisi avo ezvinogadzirwa muno achiri akachipa kupfuura zvinobva kunze zvinobva kunze zvitorudhurawo zvepampambo zvakanyanyisa pane zvemuno zvitoro zvakawanda zvinenge zvine iwo zvemuno asi challenge iripo ndeyekuti zvese zvemuno nezvekunze zvaakudhura kupfuura mari inokwaniswa nevanofanira vachitenga
hurumende iri kuenderera mberi nekudzinga vanhu mumapurazi avagere zvitevera kupa kwayakaita magwaro ekubvisa mhuri dzinodarika zana papurazi remapinga kumashonaland west Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera
mhuri dziri kunzi dzibve papurazi iri dzinoti dzakatanga kugara papurazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba ekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba ekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa vadixon chikomo vanoti vave nemakore gumi nemasere uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa
ngativi papurazi apa taane makore anokwana kuita 18 tiripo takambofamba tofunga kwemakore maviri ekutanga tichitanga kugara tichifambira kulens tichifambira kumahofisi kwana da tasvika mahofisi kwamurombedzi vakatidhindira list ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachititi mimi garai tinoya tokugadzirisirai zvinhu zvenyu that was musi wa10 december 2003 pakadii pakastempwa bepa redu saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvikawo kuma2005 taitarisira kuti zvinofanirawo nge tapegerwa saka takagara kubva ipapo pane chakaitika
vachikomo vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira futi
then poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori amd zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa nekuti kana wabatirwa futi munhu ari mumusha futi haaizivi futi kuti ingafamba ingoita zvekuchisidzirwa naye vanhu inototarisirwa kuti ndeye kupfuura vanhu kafuti saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukutya
mumwe mugari wepapurazi apa vamichael nyakunuwa vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi
ukuzvakanepfuti yanga iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahondo akutenzebuda uyenda
vanyakunuwa vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga
ingaungosvikirwa chinzi panapa tiriwo minister of friends tauya vamwe nemapurisa po mapurisa anga ari kuma13 anga aripo papo ndobva nditi tsamba tikati tsamba yamekuti pandeyanzi re90 days kuti muende kwamukabva ndikati manje ndakaberekerwa panapo ndoenda kupi kwandikabva kozi ndakaberekwa chii panapo saka ndinochatsvagawo munoende ndikati manje ndakandirenda ndakaberekwa mapurisa saina tsamba iyi ina bharaza ndinofungwa kuita bhozi napana kwandinoenda ndakaberekerwa ipapo
vamishek tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi
vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva vataura zita rangu ndokubva vangonyora ndobva vamusiyira mwana wangu chipepa chavo cheeviction ndakasvika kuchingochitora unongoverenga ndobva tangoti vanhu vanenge vatoo siriasi nekuda kuti dzinga panzvimbo pedu patigere
mumwe mugari amai Irene Chabata vanoti vave nemakore gumi nematanhatu vari papurazi apa nekudaro havana kwekuenda mukuru webazi rezveminda kwazvimba vagordon kimbini vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera mutauriri wemapurisa mudunhu remarshall and west vaclemens mabgazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga zviri kuitika kumarshall and west zviri kuitikawo mumachunhu ose ari munyika Masondo mashoma apfuura dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuchemagora sikabela debha nesibusiso kugokwe mudunhu remidlands izvi zviri kuitikawo kuchegutu kumazowe mudunhu rematonaland central pamwe nekutriangle kumasvingo uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara pavakadomwa segurukota rezveminda vaterence shiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamuchemo vachabviswa vodzokera kwavakabva vanhu ava vakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakatorera vamugabe chigaro muna mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena recommercial farmers union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa minda yavo nechisimba pasi pehurumende yavamugabe ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa
munhau dzemitambo chikwata chedynamos chadzinga basa murayiridzi wacho lloyd mablanyo chigove zvichitevera kukundikana kuri kuita chikwata ichi mumitambo yacho yepremier soccer league michael kariati anoti panyaya inotevera
musangano wevatungamiri vedynamos waiitwa nhasi mangwanani ukabvumirana kudzinga chigove zvichitevera kurohwa kwakaitwa chikwata ichi 1-0 neherentals nezuro kunyange hazvo chigove asina kubatika panharembozha rwake sachigaro wechikwata ichi vaisaya mupurutsa vati chokwadi kuti chigove aregedzeswa basa vati ivo richard chihoro naedward sadomba ndivo vachapanobata basa iri vachitsvaga murayiridzi mutsva mumwe muteveri wedynamos petro Musambasi anochigove anga achifanira kudzingwa nekuti Dynamos yanga yarasika matambiro ayo
kocha anga achidizeva kudzingwa nekuti timu bhora ranga yakutamba ranga risinganakidzi ende matactics ake anga asingaiti
mumwe muteveri wedhimbare muzvare rosemary muchatuta vanochigove aifanira kuve asina kumbotambidzwa basa iri pekutanga
chigove uyu haana kana history yekuti pane kwaakambokochawo anoti vakavambomisa sei paangatouraya timu
vabatai kwaedza avo vanobva kunoton vano dynamos inofanira kugadziriswa zvakasimba sezvo isina kumira zvakanaka
timu haina kumira mushe zvachose it needs to be revamped defense strike force
vamupfurutsa vati ivo dhimbare ichange yave nemurayiridzi mutsva svondo rino risati rapera asi mashoko ari kufamba anoti dynamos iri kuita hurukuro natonde raindiraya uyo asiri pabasa pari zvino kuti atore basa rakakosha iri ndiraya ndiye aive murayiridzi wechikwata ichi muna 2015 apo dynamos yakapedza iri pachinhano chechipiri akazosiya basa akananga kungezi platinum stars pari zvino dynamos yave payaive mwaka wapera apo yakapedza gore rese ichirwira kuramba iri mupremier soccer league ndakamirira studio 7 muharare ndini michael kariati
muchirongwa chethe connection chevechidiki na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki panguva iyo nyika yave nemakore makumi matatu nemapfumbamwe yawana kuzvitonga kuzere kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musere inawo zvakare urongwa hwegore rino hwezimbabwe international trade fair kana kuti zitf hwatanga nhasi mubulawayo gadziriro dzekutsvaga rutsigiro rwevachakwikwidza kuCongress huru yeMDC dzotarisirwa kutanga chero nguva. Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzozeya dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya imi nanhutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Le chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili imhlaka 23 kumabasa 2019 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
uqalile uhamba kuhle kakhulu abantu bonke abazebukisa sibela siyathokoza kakhulu nge-response esesiyitholile from different sectors of the economy. Umbukiso indawo yethu igcwele, abantu ababukisayo sebekhona la.
Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka usungulwe koBulawayo namuhla. AbeMDC bathi bazavumela abakhethwe izabelo ukuthi bakhankase bedinga usekelo ngaphambilini kokhetho oluza kwenziwa emhlanganweni walo weCongress. Iqembu leDynamos selixotshe umsebenzi umqeqeshi walo uLloyd Chigobe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umbukiso weza amabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair walonyaka usungulwe lamhlanje koBulawayo, lapho okubukiswa khona imisebenzi ehlukeneyo. Kulethemba njalo lokuba kuza kuba lebhizimusi elihle elizatholisa inzuzo ababukisayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ilanga lamabhizimusi lalonyaka elezethu ITF 2019 liqalile lamhlanje. Osomabhizimusi bephakathi kokudinga ukuthengisa abakulungisayo kumbe inhlelo zabo. Umqondisi wenkampani yezethu ITF umnumzana Nicholas Ndebele uthi umbukiso usuqalile njalo uhamba kahle.
Usuqalile uhamba kuhle kakhulu. Abantu bonke abazebukisa sibela siyathokoza kakhulu nge-response esesiyitholile from different sectors of the economy. Umbukiso indawo yethu igcwele, abantu ababukisayo sebekhona la, abanye njalo basaqedisa nje ukuseta up into zabo. Kodwa ke sijabulile nge-response to that we have got. It's a full house.
Umnumzana Zondani Phiri obukisa imisebenzi yokubumba uthi bakhangelele ukuthola abathengi abasuka kwamanye amazwe njenganyakenye.
Sikhangelele ukuthola ama opportunities oku exporta ama products ethu, exportela South Africa, Zambia, lase Angola. Kusihambele kuhle, yikho lapho sithole khona i opportunity nale eku exporta into esesexporta kwakathesi.
Unkosazana Muchito Mudimba osuka eBhinga ezobukisa imisebenzi yezandla uchasisa abalakho.
Sisuka eBhinga size lapha ngengcebethu zethu kanye lesepa zejatrofa. Sibuye lapha ngenxa yezimtrade. Kuhamba kuhle njengoba nje kuyi first day, asikaboni kangako ukuthi kuhamba kanjani, but singathi so far hayi sithabile sebele.
Unkosikazi Lindwe Nyoni isikhulumeli sekolitshi yemfundo yaphezulu iNational University of Science and Technology uthi bazobukisa imisebenzi yocwaningo ehlukeneyo ejonye ukuthuthukisa impilo kaZulu.
Silapha as a ITF njengeNASP siphiwe ithuba elokubana sizotshengisa umhlaba ngeresearch esiyenzayo euniversity ukubana iresearch leyi ingancedisa njani indingeko zethu ezijiyeneyo kumphakathi. Iresearch yethu leyi idale iyenzwe ukubana izokwenza umehluko incedise izinto ukuthuthukisa ezindaweni ezijiyeneyo. Ngakho ke sinxusa wonke umuntu ukuthi abuye ezobona ukubana abafundi beNAST benzani, bangaphathisa njani ezimpilweni zethu. Hayi, umbukiso wethu muhle kakhulu, siku hall 3. So sithi woza uzozibonela.
Umbukiso walonyaka ugijima ngendikimba ethi propagating industrial growth through trade and investment. Umbukiso wezeTITF 2019 wabosomabhizimusi uqale lamhlanje usiyaphela ngolwesine, kuthi ngolwesihlanu kusiya ngomgqibelo uzavulelwa uZulu. Amankampani edlula amakhulu amahlanu i-532 aweZimbabwe ayabukisa kuthi amazwe alitshumi lambili agoqela iBotswana, iEthiopia, iJapan, iKenya, iMalawi, iMozambique, iNigeria, iNamibia, iSouth Africa, iUnited Arab Emirates, iUnited States of America, leZambia ayabukisa lonyaka. Umongameli Yoweri Museveni wele Uganda nguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka owezeTITF 2019 ngolwesihlanu. Kusasa inkampani yezeTITF izaqhuba umhlangano labosomabhizimusi ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe uRetired General Constantino Chiwenga. Imele iStudio 7, ngiwo Bulawayo, ngingo Anastasia Ndlovu.
Kule basi yenkampani yeGreyhound ebivela kwele South Africa isiya koBulawayo ethe yaba ngumlotha namuhla ekuseni eBeitbridge, iningi lalahlekelwa impahla engena kunkulungwane lenkulungwane zamadola. Ababoneli ingozi isenzakala bathi kube inhlanhla enkulu ukuthi abekho abafileyo kumbe abalimale kakhulu. Amapolisa athi asacwayisisa imbangela yalingozi. Nyakenye kube lengozi efanayo eWest Nicholson duzane leGwanda, lapho okufe khona abantu abedlula amachumi amane. Ibandla leMDC lithi lizavumela abakhethwe izabelo zalo ukuthi bakhankase maduze nje bedinga usekelo ngaphambilini kokhetho lokudinga abakhokheli abatsha emhlanganweni walo weCongress ngenyanga ezayo eGweru. Izabelo zalelibandla ezilishumi lambili seziqedile uhlelo lokukhetha labo ezifuna bancintise kuCongress bedinga izikhundla ezitshiyeneyo. Umkhokheli walelibandla umnumzana Nelson Chamisa ukhethwe izabelo zonke lezi ukuthi eqhubeke esesikhundleni sakhe. Okwamanje akekho okhethiweyo ukubana ancintisane laye. Isabelo esesisele ukuthi senze olwaso ukhetho neseSouth Africa kuphela. Abazancintisa ezikhundleni zokuba ngabasekeli bakaChamisa abathathu babalisa umnumzana Washman Ncube, umnumzana Morgan Komichi, u-Elias Mutsuri, unkosikazi Lilian Timvyosi lomnumzana Tendai Biti. Bonke abancintisayo bazavunyelwa ukukhankasa emphakathini isigaba seSouth Africa singaqhuba ukhetho lwaso. Sixhume isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda.
Yes, okusele i-province eyodwa kuma-province wonke ahlelwe Isekelo sombuso esebandla le-MDC engaba yiprovinsi ye-South Africa, amanye amaprovinsi wonke aweZimbabwe, ele-America, le-United Kingdom, le-Ireland aseqedile ukwenza iy'nhlelo zawo zokulungiselela ukhetho lokulungiselela i-Congress ye-MDC okomnyaka emihlanu elandelayo. Bone ngani sokuqhutshwa kahle umsebenzi uPresident Dlamini uyathokoza ngendlela uhlelo osoluhlelwe ngayo kufika kulesi sikhathi, njalo uyakhuthaza ukuthi izisekeli zebandla le-MDC lobukhokheli bebandla le-MDC buqhubekele phambili kusebenza ngendlela eqondileyo njalo kulandela umthetho.
Uyatsho dokotela ukubana uBaba uChamisa uyathokoza ngendlela uhlelo lolu oluhamba ngayo, kodwa abanye bonke singathi labo bayathokoza yini kabekho abakhona naye?
Engingakutsho ukuthi uPresident Dlamini ayikho ukuthi uthokoza ngendlela yokuthi izinto zihamba ngendlela afuna ngayo. Uthokoza ngokuthi besisazi ukuthi bekulezi mali eziphumelele eziningi kakhulu, njalo kulezi nhlelo ezenziwa yilaba abazondayo ebandla le-MDC ebezimenyelwa ukuthi zenze kube nzima ukuthi iy'nhlelo lezi esezenziwe kanje ziphumelele. Kutshengisa ukuthi kufika kulesi sikhathi izinhlelo zebandla le-MDC sezihambe ngendlela elokuthula, njalo engazanga ibe nokukhonona okukhulu kakhulu kumbe ukungalandelwa komthetho kakhulu. Khonokho kuqakathekiswe nguPresident Chamisa asikakhulumi naye ukuthi sizwisise ukuthi angabe cabangani ngey'mpumelo ezifana lama-nominations ukuthi onominatiweyo ngubani, osileyo ngubani. Ubengakabi le ndaba lakho kakhulu lokho uPresident Chamisa yena ukhangeleyo ukuthi izinhlelo zebandla zihanjiswe ngokusemthethweni.
Udokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we-MDC.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
EleZimbabwe linanze iminyaka engamashumi amathathu lathoba mnemunye 39 lithole uzibuse ngeviki edluleyo. Abasakhulayo bekhala ngenkinga ezijiyeneyo ababhekane lazo. Bathi abadala abalwela inkululeko yelizwe kabasafuna ukusuka esikhundleni besithi yibo abalwela ilizwe, ngakho lokhe besafuna ukudla izithelo zokuzinikela kwabo. Kodwa abasakhulayo bona bathi yebo abadala bazinikela impilo yabo ukukhulula ilizwe, kodwa sesifikile isikhathi sokuthi bachiye umbuso kungene ontanga. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo sakhulayo webandla lezanu PF umnumzana Monashe Mtutsa ngodaba lenkululeko yeZimbabwe kanye lelakusasa labasakhulayo.
Engingakutsho ukuthi liqiniso kakhulu ukuthi sesineminyaka engamashumi amathathu last year ngalolunye sizithole uzibuse. Thina abaningi bangkhona especially esithi ngama-youth kathesi sonke singama-born free. Siyofuna ukufisa izifiso zethu lathi ukuthi sibe semsebenzini, izifiso zethu lathi sibe empowered, izifiso zethu sithi ama-aspirations alaba abalethi independence ngayo ukuthi sibe nokuzibusa economically, sibe nokuzibusa politically. And lathi njengabasha sesifuna all those means of production ezandleni zethu, khona lathi siyazwisisa ukuthi hayi i-independence le ithuni. Ngoba i-independence without empowerment is not independent at all.
Yazi Mnashe, ngesikhathi sikaMgabe udubo lokuswelakala kwemisebenzi lwalo khona, ngesikhathi sikamongameli Mnangagwa silokho esikhona, ulethemba nalo ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ulamandla wokulungisa indubo esibhekane labatsha elizwe?
Ukukompeya isikhathi sikaMgabe nesikamnangagwa kungani kuyalingana? Kungabe kulihlala Umgabe wabusa for 37 years, uMnangagwa ukupower just for 1 year. So we cannot compare the two cities, low and then one low center. But if you can use the government, in the Zenza zona. Even the team, independence this year, it was saying embracing devolution towards Vision 2030. So, Tina, let us know that the Kanukuniga Amanda is expressed through Chapter 14 of the Constitution, its evolution of power. So, when I'm saying, yes, this is our first chance, this is our best chance as young people who would like to benefit from the fruits of independence.
Go to Mnashe, Tien, Umnanga Kawai Kona, Lapu, Umkabi Waibus.
The thing is, Lele, Ubutu Nanga Kawai Kona since 1980. But I think Abantu won't give the politics of Zimbabwe Zimbabwe. Ubutu, it's all about the power of the individual who is at the office of the president. It's not really necessarily about Ubutu, Mbanogu cabinet, Mbanogu Njani. Who president in Rio or Kolama Short? You can't go against the president of Akufuna. Everyone else follows Eli Nera president, Umonga Mil, or the corner in that camp.
Utintilutaba, Lohelo, Luga Hulumende, Elona Olenjong, Yokutuisa, Umparatin, Gulas in Papua, Nomiaga 2030, Ongapanza West Shore City Vision 2030, Ulabantu, Abangalula, Zoluti, Lutikanti, Gatlerate, Ma Umutes City Vision 2030, Ukulmangani. Salute Ustraseling, Amafishan Uti, Utelo, Lu Patlaningani, Njalo, Ubona ngani iluka ngeluthuthukisa impilo zabatsha na
uhlelo lolungu ubona ngani luqhakathele kakhulu okuqala mana ngikhuluma ukuthi ngolwane xa sikhuluma ukuthi iVision 2030 sikhuluma ngokuthi by iminyaka ka 2030 which is in the next 11 years iZimbabwe kumele ibe lilizwe elilomkhonomi ophezulu njalo ongaphakathi laphakathi xa sithi middle income economy ukuthi wonke umuntu ophakathi kwelizwe uthola imali engaphakathi laphakathi khathesi iZimbabwe khona wonke umuntu uthola imali ephansi abantu bayahawula kodwa iVision 2030 ikhuluma ukuthi bafuna ukucreate a situation within the economy ukuthi economy izayenza ukuthi wonke umuntu ophakathi kweZimbabwe live lizwe njengeZimbabwe libe yilizwe elithiwa yimigo income economy kanti yikho sokukhangeleleyo khonoko ezikhathi. So uhlelo lolo olwenziwa nguhulumeni it's not an event but yiprocess ezayenzakala khona ukuthi by the time we get to 2030 konke isifiso sizibona sikhangele silapha ziyabe sezekile ngendlela uhulumeni akubeka ngakho.
Kodwa ubona ngani le njongo yokuthuthukisa abantu abasha na?
Ngendlela engiyibona ngayo ngingathi ye kumbe ngithi hi at the same time because look ngendlela engilukhangele ngayo look okokuqala lungani lufinyelela kuma business kakhulu which means abantu abasha ibenefit yabo kakhulu izatholakala ekutholeni imisebenzi which is a very good thing because ilukhangelele ukuthuthukisa ama business imisebenzi itholakala. Kodwa on the other hand ngathi hayi ngenxa yokuthi abasha bangikhona laba bakuma business already ama small and medium enterprises bona ngani baza kitchen out of competition ngama big enterprises azabe kuwe. So bona ngani uhulumende kumele lungisise ukuthi e protect abasha abalama businesses amancane la asakhulayo.
Umnumzana Munashe Mtutsa ngosakhulayo webandla lezano PF obexoxa ecingweni lo Mike Hobe we Studio 7.
Yebo, 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 mswakazi omuhle. Mina nguMike Hobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection, ngo-8 ntambama. Namhla sixoxa ngodaba lukazibuse, lela kusasa labatsha. Ngeviki edluleyo uZulu ubethakazelela iminyaka engu-39 ilizwe lisezandleni zabensundu. Kodwa umbuzo okhona ngokuthi kambe ikusasa labontanga licacile yini nxa sikhangela ingxaki ezikhona elizweni. Kuyini okungenziwa ukulungisisa ubunzima lobo ukuthi abatsha bathole amathuba angcono? Abafisa ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze silithinte. Lingaxhuma njalo enkundleni yokukhulumisana eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 o'clock ntambama. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulelinye izulu lesiphepho elibikwa liselwandle lweIndia elikhanya liqonde ezihlengeni zeComoros kwele Mozambique laseTanzania ngemva kwenyanga eyodwa kutshaye esinye njalo isiphepho eMozambique, eZimbabwe laseMalawi.
leli zulu lipiwe ibizo lokuthi tropical cyclone Kenneth ngabezomkhathi bakwele France njalo libikwa seliseduzane leMadagascar lingachaya ezihlengeni zeComoros kusasa. Iqembu lamalwecatsha esiMoslem edlulisa amalawulo elizibiza ngokuthi i-ISIS lithi yilo elithiye amabhomba emzimbeni yamalunga alo adubuke abulala abantu abedlula amakhulu amathathu kwele Sri Lanka ngekhefu lephasika. Umphathintambo wezomvikela utshele idale lephalamende ukuthi abeqembu leli babikwa bekwenze lokhu bephindisela ukuhlaselwa kwenkonzo yabesimoslem kwele New Zealand. Kambe umbukiso oqhutshwa minyaka yonke okuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair oqale namhla kobulawayo usiyaphela ngomgqibelo uletha usizo bani kwezomnotho welizwe. Ustanikile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezenotho izakhamizi kanye lababukisayo ngalolu daba.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo uthi umbukiso weZimbabwe International Trade Fair wawunceda ukuthuthukisa ezomnotho ilizwe lisakhile.
Generally yona kumele kube le impact sibilezwayo because and its purpose is to bring together ama potential investors especially from outside the country bezehlangana lama the local markets. Lokuthi abethu abe local market behlangane maybe lama international investors ona la ukuthi maybe sikhona esingakuthengisa outside the country but we okuhluphayo ukuthi no longer the same lalokho kwakuyikho khona kuqala. Dala isinto esinqa kufika kwi-trade fair you'd find a lot of international investors befika khona but kathesi ngiyabona banamaphepheni they're posting ukuthi trade fair ibe 100% and so on kuthethwe yonke into. But at the same time, there is now ama exports more than what it says. Selling, and after all, it is important. So I don't think it will have that much impact at the moment. In the economy, our economy is right. The trade fair at what it was, it would have an impact.
Ukuzelele wathi kumbalwa okuzatholwa ngamabhizimusi lonyaka.
So yithi nje khona lapha locally and you will be shocked ukuthi izinto ezikhona lapha ezama exhibitors akhona mostly you are talking of informal sector. Akula mini manufacturing sector, akula commercial sector ekhona khonapha. Uzathola omama aba exhibitor amamethi amacansi in recycled goods zenziwa nge-recycled waste and so on azila impact enkulu kakhulu ezingaba layo kwi-economy yelizwe. But khona lokho kuncane kukhona okuzaphuma sifonde kati abemtari basiphatheleni and so on and so on. But really, on a purpose here is to try and bring out emphasis on a direct foreign investment. Seeing a weary way, looking at the Sasubona Dara Civil Trade Fair EU, equally ama manufacturers, you know, was a Sikabula Botanlo, Pussimonago, UP Davis, here as a Macambana cool, you are exhibited trade fair. Kubi abandaba vera mamanyama, they used to get a lot of ama customers, abo kompana yeskate trade fair. Yesibukwanzu export izinto.
Amazwi kaMnumzana Fuzwayo agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leZimbabwe Congress of Trade Unions uMnumzana Ambrose Sibindi.
Sibona ngathi ngezomnotho welizwe kungenze ukuthi umnyaka lo engcwele abantu abazenisubana bavathe be-trade fair ngizakhamisa lapha kungenza ali numbers zehle ziye phansi kwathi ukuthi abafisa ukuya khona kodwa uhlupho kuyikuthi abantu abalamali amakhambani amaningi ahambela bana esiyabukisa amakhambani azele arar kusitsho khona kuhlala sikhuluma ukuthi sibe silalo kobulawayo ukuthi amakhambani akobulawayo amaningi avala ayehedquarters earar laphelamafle futhi kobulawayo ayevala ngapha kobulawayo esihlale seseharar khonokho lawo kuyadengisa ukuthi engxenye sokungenza abantu phose abakobulawayo kakhulu babe lokudonda.
Uthi amabhizimusi abukisayo awasoze athole usizo oluningi kulumbukiso.
Abantu bonaba abamahotela abantu bamalodge isikhathi esiningi ungabhoda isikhathi se-trade fair uzama ukudingisisa uyathola sindawo lezi azilani ndawo ziyabe zigcwele uzothola abanye besehlala kuyahlala emahoteleni sebesezindlini zabantu umuntu asikakhulumele umuntu owenza ukuthi hayi ngicela ukuthi nxa ulama-stay bedroom lale endlini yakho ngubadali ngenxa ukuthi ama rate angale modele balojini abe abengafu kodwa sibili lowo empahla ezithengwa isikhathe esiningi ukalithwana ukuthi ubone ukuphika kuhle ekudleni yes kuyahamba emahoteleni kuyahamba so la mapinza obulana la amalithwana khona afike khona ngazo ukuthi lezi ndaba abazivukisa lapha ezinye vele yabe zisuka zigadele lezi ezivela out abathase befuna ukuthatha ama-orders awo sebethatha futhi kuwana la makhampani avela ngaphandle yikho kudala ukuhlupha ngoba nxa uvele kuyikuthi imali yakho iphansi le marketing yakho iphansi abantu abathenga impahla zakho baphansi athothi lo soze impahla zakho abantu abaningi abazibuki kakhulu sebeyathenga kakhulu impahla ezizela phandle.
Asizweni umbono kankosazana nesisampofu isikhulumeli seBulawayo City Council yona ebukisa kulomkhosi.
Ke abakhampani nabo kuyihamba kuphela. Sise ilimitela izini. So amakhampani okulawana la akhona azahambe phezulu ukuthi alani. Njalo lawa avaliweyo ngoba amakhampani avaliweyo. So lesizathu kuyoncedisa ukuthi iBulawayo leZimbabwe ihlale isengqondweni njalo in the mind of investor. Njalo abantu ababukayo basamathuba ukuthi
Isiphathamandla seZimbabwe International Trade Fair unkosazana Ruth Ncube ubikwa isithi ngesilinganiso sekhulwini amankampani avela eHarare yo athethe indawo enenye kulumbukiso e-55% awakoBulawayo 25% avela kwamanye amadolobho 15% njalo awaphandle kwelizwe 5% ngimele iStudio 7 ikhonapha eWashington ngikusithandekile Mhlanga.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lenguqu leDynamo selixotshe umqeqeshi walo uLoyd Chigove ngemva kwemidlalo embalwa lelo qembu lingadlali kuhle.
Ukunqotshwa kweqembu leDimbare izolo ngomvulo 1-0 liqembu elincane lisanda kungena esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League eleHerentals kuhle kwacunula inkokheli yeDynamos yahle yabamba umhlangano wesiphangiphangi namhlanje ekuseni lapho kuvunyelwene khona ukuthi uLloyd axotshwe umsebenzi yanquma ukubana uRichard Chihoro kanye noEdward Sadumba bakhokhele ekulolongeni lelo qembu kuze kutholakale umqeqeshi omutsha. Lanxa uChigove engabambekanga ecingweni lwakhe lukamakhalekhukhwini ukuze atsho kubana uxotshiwe ngempela na, umgcinisihlalo weDynamos uIsaiah Mfuruza ugcizelele ngokuxotshwa kwakhe ngemva kokuthola imiklomelo emithathu kuphela emidlalweni eseliyidlalile lelo qembu emidlalweni lamaqembu abalisa emshowane ibe nguchikilobhanqa lanqotshwa yiwange Chicken Inn leHerentals izolo. Abazi okwenzakalayo kuleli qembu bathi bona iqembu lasedolobheni leHarare seliqalisile ukukhulumisana lowake waba ngumqeqeshi walo uTonderai Ndiraya ukuthi aphindele kilo. UNdiraya onguye umqeqeshi okwamanje weqembu lesizwe labafana abasakhulayo abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu eleZimbabwe under 23 laye akalaqembu asebenzela yilo elikuPSL okwamanje ngoba ixotshwe umsebenzi liqembu elengeze Platinum Stars ngomnyaka odluleyo. UNdiraya wake waba umqeqeshi weDynamos ngomnyaka 2015. Lapho ke lelo qembu lagqiba umnyaka selikusibanga sesibili engalaneni yemihlomelo kodwa wagcina esetshontshwe liqembu elenkezi Platinum Stars. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC nguPraxedes Jeremiah.
Inzisa kuphela yengoma kaJayza Marabini. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje sikhangele ebezihamba phambili. Umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair usungulwe lamhlanje koBulawayo. AbeMDC bathi bazavumela abakhethwe izabelo ukuthi bakhankase bedinga usekelo ngaphambilini komhlangano weCongress. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.